Ndinoita matambirawo mangwanani nhasi uno nguva dzekuno kuZimbabwe. Masoko abudiswa National Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamiririra sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwamusiyana. Tine urombo tarasikirwa nomumwe wedu zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva. Vamuhlanga vakaita mbiri sei muindastri yemaarts muZimbabwe?
Vamuhlanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85 86, pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor. Uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka amacostheater iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vachi vazochinja vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravamuhlanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga chishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegwe rapera iro rimwe iri yekuvhura kiona TV yaifanira kuva ichibroadcasta iri kumatebelelink. Vanga vari pakati, takatozara kutoonana mwedzi yapfuura iyi. Vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda, saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri ivende rakakura seirori rinonetsa kuti riye rinovharika. Asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu vavaishanda navo. Zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.